manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC linyaya lichona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Nosangana zvakare manhero anhasi kuri musi wemugovera kubvumbi 17, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto, ndichitepfenyura chirongwa chino ndiri kumba nepamusana pekutyira kubatwa nechirwere cheCOVID-19. Hezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi.
Wamafaradu kuna wamavhunga vari kuhonji arwere pahospito ndopa vakaradzika vari kurapwa mushure mekunge vatotya kana kuvarohwa zvakanyanya pazvikuru sazvo zviri pamuromo ari mukato chikara mukombo chinokambisa zvakanhasi dareri kandoenda kutwanya yavo mazimisho vatendani yavo.
Dare redzimhosva ramanikidzwa nhasi kuenda kuchipatara chepari renyatwa kunonzwa nyaya iri kupomerwa vechidiki vaviri veMDC Alliance sezvo vaviri ava vatadza kuenda kudare raMajor Street nepamusana pekukuvara kwavanoti vakaita vari mumaoko emapurisa. Veruzhinji votaura maonero avo pakuzvitonga kwenyika uko kuri kusvika makore 41 chete mangwana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare redzimhosva ramanikidzwa nhasi kuenda kuchipatara chepari renyatwa kunonzwa nyaya iri kupomerwa vechidiki vaviri veMDC Alliance vanoti Vengwani Mavhunga naMunyaradzi Mafararikwa sezvo vaviri ava vatadza kuenda kudare raMajor Street nepamusana pekukuvara kwavakaita vari mumaoko emapurisa. Vaviri ava vakasungwa nemapurisa nemusi wechina pamhirizhonga yakaitika panze pedare pakati pemapurisa nevanhu vainge vakaungana vachitsigira mutevedzeri wasachigaro weMDC Alliance vaJob Scala avo vaive nenyaya yaive mudare. Dare ramagistrate rinonzi rakomekedza hurumende kuti iferefete kutotywa kwakaitwa vaviri ava uye riri kutarisirwa kupa mutongo waro wekuti vaviri ava vopiwa here kana kuti kwete mukana wekubhadhara mari yechibatiso nemusi wechipiri. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi sezvo mutauriri wemapurisa vaPaul Nyati vanga vasingabatike panharembozha yavo. Kuti tinzwe zvaitika tabata mutauriri wemagweta ari kumirira vaviri ava eZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira emafunda.
Wamafaradu kuna wamavhunga vari kuhochi arwere pahospito ndopa vakaradzika vari kurapwa mushure mekunge vatotya kana kuvarohwa zvakanyanyisa zvikuru sazvo zviri pamutemo ari mukato chikara mukombo chinokambisa zvakanhasi dareri kandoenda kutwanya yavo mazimisho vatendani yavo kuperengwa hospito pasaidi penze dharandokuti kutwanya yavo nokuana kupasa kufunga kuchinobva kudare vakaiaaeeaaari kupomerwa mhosva yekunzi vakaambira zvinhu kana vakashora section 48 vakadzivirira kufamba kwakanaka kuvanhu kana kumota murodi nemusi wechina pavakasungwa.
Mapurisa ari kuti kudii panyaya yaari kupomerwa iyi yekuti ndivo vakaita kuti vasungwa ava vakuvari?
Ndinoda kunzwa resipondi yavo nekuti magistrate atopa order zvinji zvichena zvokuti vakarohwa ari mukatsori ari mumaoko emapurisa saka tinotarisira kuti chana resipondi yavo mapurisa chafefetwa nyaya iyi asi avo mukoma mavhunga vakataura vakasiwa kumeso avo ine vaitisa kuzvinya vasiisa kuti chii vakamurukana mapikisha yasheya nhasana kufesitawo kune mablista zvikuru zvekuti zvishokawo zvikuru kuti ndokuti kana kubatwa kunoitwa vana vezimbabwe.
Imo mchipata mavari umu, wakachenge tekezeka zwagadi.
Nizo zomba ripanda kumistant, chitika wakawari. Mbibarapa waka sungu, mezuru kwa waka endako. Asindida ila na sungu wa kumbiri pedare, akurisa nenga sezo, watachizo rea na frizo mkazi, mbibisindi ya pedare rimand. Hato wa mungu sungwa, kujeli,
Nyaya dzakadai dziri kupinda mumaoko enyu dzakawanda zvakadi.
Dziri kushushikana nazvo kuti nekuti nyaya dzatwande ambotaura muchiti kuti mavari vari sei magodo akadiranga rakubira nezvo kuti vafaendeswe kutarunga kwa vafaendeswe kuprivate hospital kana clinic. Sezvatinoziva tese kuti zvakapera zvedu zvejekere makakurwa zvedu ana mishonga ana zvakanyatsa kuti chiti asi izvi zvakaramba namapurisa wakambani pakupera nyaka. Hatizongo na matrao kuti mari wanaita kuda kwao wakunde. Nyaya dzidzo kumbenyikudza kwakodzeredza vanhu chedo dzokutoshka munoziva kuti nenyaya dzanana Johana Mamobe wakatoshwa kuni last year nenyaya yakubuda waya tifunirira komanda uyo pom na akaurayiwa rapera nemapurisa kuzviruwayo aisidzo dzega ina dzakawanda pani momobe last year yakubuda waya mafeliki vasoberiwa nemagweta remachosa kusuwa mapurisa
Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda vachitaura vari parunhare vari muHarare. Hurumende yaburitsa mujeri nhasi vasungwa vanodarika zvuru zvitatu zvichiteera kuregererwa kwakaitwa vasungwa ava nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Vachitaura nevatori venhau nhasi muHarare, mukuru wemajeri vaMoses Chihobvu vati vasungwa ava avo vanosanganisirawo vechidiki nemadzimai vamwe vevanhu vakaregererwa nemutungamiri wenyika. Vanhu varegererwa ava vanonzi vanga vapika zvikamu makumi matatu nezvitatu kubva muzana kana kuti 33% zvenguva yavakatongerwa kugara mujeri. Bepa naure paindaneti reNewsHawk rinoti mumwe wevanhu vaburiswa mujeri ndivaSamuel Undenge avo vaimbi vegurukota rezvemhando dzemoto. Vaundenge vakakandwa mujeri muna 2018 mushure mekuwanikwa vaine mhosva yekuita uhori hunobata mari inodarika zviuru gumi nezviviri zvemadhora ekuAmerica mukambani yeZimbabwe Power Company. Studio 7 haina kukwanisa kubata vaundenge kuti tinzwewo kuti vari kunzwa sei nekuregererwa kwavakaitwa nemutungamiri wenyika. Vanhu vabaiwa nhombe yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakadarika zviuru mazana maviri nemakumi matanhatu nezvipfumbamwe nemazana manomwe nemakumi matatu nevaviri 269,732. Bazi rezveutano rakazivisawo nezuro kuti vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose vava zviuru makumi matatu nezvinomwe nemazana mashanu nemakumi matatu nevana 34,534. Munhu mumwe chete anonzi akafa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi pachiuru chimwe chete nemazana mashanu nemakumi mashanu nemumwe chete 1,551. Zimbabwe iri kusvitsa makore makumi mana nerimwe chete mangwana yawana kuzvitonga kuzere vanhu vakawanda munyika kusanganisira vemapata anopikisa pamwe nevedzisvondo vachiita vazi kufara nemamiriro akaita zvinhu munyaya dzematongerwo enyika, upfumi pamwe nenyaya dzekutyorwa kwekodzoro dzevanhu munyika. Asi bato reZANU-PF rinoti riri kufara kuti zvinhu zviri kufamba zvakanaka. Thomas Chiripasi anoti panyaya iyi.
Vamwe vagari vemuHarare vakaita sava Johnson Chirwa vanoti kunyange hazvo nyika yave nenguva refu yawana kuzvitonga kuzere, kuzvitonga uku kuri kuonekwa munyaya dzezvematongerwo enyika chete kwete munyaya dzezveupfumi.
Hatisi kuziva zvatiri kuda nekwatakananga. Izvozvo kutaura kuno vatungamiriri vedu havana kana pfungwa dzekuti chii chavachaita mangwana mangwana chaiye chaiye. Saka for the past 40 years hapana chandiri kuona inini chatingati handi tirikuzvitonga iyo kuzvitonga politically tirikuzvitonga but tiriwa tinoti economic laggard yeAfrica tinoimporta machi tinoimporta matusiki nyika ine timba.
Izvi zvinotsinirwa naamai Chiponjuma vanobva kwamasembura kubhindura avo vanoti vasuwa mushakabvu varobert mugabe avo vaiwanzo vaitira mabiko pakucherechedza kuwana kwenyika kuzvitonga kuzere
anzi munhu anofukumirwa dati avafukumira vadzoko vaivazobatirana nababa vari pano independence yedu yegore ne haisi kutifadza because hakuna mari tikutambudzika asiyana nemaindependence emakore ese makore ese taidya tichibvuta iye zvinezvi regore rine raatatambudzika.
Mumwe mugari wemuHarare uyo aramba kudomwa nezita rake anoti kubva zvazvarwa nyika yawana kuzvitonga vari pazvigaro zveushe vari kungotonga nedemo.
Independence yemakore ano yasiyana neemakore tichangohwina nyika taiurayirwa mombe sadza vanhu vachiita mitambo mabiko wahwachi iye zvinezvi hakusisina zvese izvozvo.
Mutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlatchwayo vanoti hapana musiyano uripo pakati peutongi hwehurumende yavaEmerson Mnangagwa nehwehurumende yevechichena yaivepo nyika isati yawana kuzvitonga.
Tiri kuona vechibiki vachibatwa zvisina kunaka, madzimai achibatwa zvisina kunaka, ndokuti munoziva patoro nenyaya yemukuru wemadzimai maitome varimo mujere izvezvi vakasungwa asi vari vakabatwa zvisina kunaka nevechipurisa. Saka tiri kuona kuti nyaya yehondo yerusununguko yakauya tikasununguka kubva kuva papambevhu kubva kune vachena asi vatema vakabva vangotora maitiro akangofanana neaitwa nevachena. Munoona mutemo dziripo dzemunyika hadzina kutombosiyana nedzanga dziripo panguva yeujanyiriri. Saka ujanyiriri hwaramba uchienderera mberi, hapana rusununguko wana vezimbabwe, changochinja kuti aakutungamirira mutema.
Mutauriri weMDCT inotungamirwa navaDouglas Muonzora vaLloyd Damba vati kuzvitonga kuzere kwenyika hakuna chakunoreva kana veruzhinji vachinhonga svosve nemuromo.
Vanhu vazhinji havasi kuenda kumabasa, maindastri yakavhara, uyezve kodzero dzevanhu dzinombunyikidzwa. Hapana freedom of association, hakuna freedom of speech. Vanhu vachiri kutukana kana vakajoina bato raunoda, vanhu vari kutukana kana vakada kuite kodzero dzako. Saka izvozvo tinoona kuti independence yedu ka haina zvayakanyatsobudisa chakanaka.
Vedzisvondo vakaita saBishop Anselmo Magaya vesvondo yeDivine Destiny vanoti havasi kufarawo nenyaya dzemhirizhonga dziri kuramba dzichingotungira munyika kubva zvawana nyika kuzvitonga kuzere muna 1980 kusvika pari zvino.
Tinonzwa kutidzimbikane chose nokuvhunduka nokuda kwezvinhu zvatasangana nazvo kubva makore ekutanga-tanga zvakawanda zvakaita se kuurayiwa kweruzhinji rwevanhu kudunhu remathabeleland uye violence kana kuti mhirizhonga yakaitika kubva 1988 kusvika 1990 vatekere pavakabuda muzano vakafoma bato rinonzi Zoom. Tichitarisa zvakare kutorwa kweminda zvakabatana nemhirizhonga kubva pa 1998-99 ipapo pakavambwa MDC 1999 2000 parliamentary elections 2002-2008 tikuona kuti tichizosvika kuna na 1 August 2018 muna January wo yemuna 2019 tinoramba tichiona macycles emhirizhonga.
Asi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi vanoti vari kufara zvikuru kuti veruzhinji vavekwanisa kuzviriritira kuburikidza neminda yavakawana pakatorwa nechisimba mapurazi evachena.
Tine utongi hwejekerere, zvinhu zvinotifadza izvozvo. Hongu tingaita matambudziko asi muzuva rakaita seriri ngatibatei pamwe chete. Hongu tingaita maonero akasiyana munyaya dzezvematongerwo enyika asi kana tasvika pazuva rakaita seriri tinofanira kuratidza kubatana unity yevanhu vedu sevana vemuzimbabwe.
Vamugwadi varamba mashoko ekuti bato ravo riri kuita zvehumbimbindoga vakakurudzira vemapato ezvematongerwo enyika kuti vagare pasi nebato riri kutonga vachitsvaga nzira dzekugadzirisa zvinenge zvinetsa munyika. Zvichakadai, mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakatarisirwa kutora mashoko ave kucherechedza kusvitsa kuchaita nyika makore makumi mana nerimwe yawana kuzvitonga kuzere mangwana vari kuState House pasina kuungana kwevanhu senzira yekutevedzera zvakatarwa nehurumende pamwe nesangano reWorld Health Organization kuti vanhu vasaungane kuitira kudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. VaMnangagwa, mutungamiriri wechipiri kubva kuZANU PF kuvatungamiriri venyika kubva Zimbabwe yawana kuzvitonga VaMugabe, avo vakatungamirira nyika kwemakore makumi matatu nemanomwe, vakabviswa pachigaro nemauto muna Mbuzi 2017, vachibva vatsiviwa navaMnangagwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vaive murume wamambokadzi weGreat Britain, Queen Elizabeth, Prince Philip, avo vakafa svondo rapera nemusi wechishanu, varadzikwa nhasi masikati kuBritain pachitevedzwa mitemo yekudzivirira chirwere cheCOVID-19. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Prince Philip, avo vakashaya vane nemakore makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe, varadzikwa pamuzinda weWindsor Castle pachiitiko changa chine vanhu vasingadarike makumi matatu senzira yekudzivirira kutapuriranwa chirwere cheCOVID-19. Danho rekutevedzera mitemo yekuungana pamariro kwaita imba yeumambo iyi kwarumbidzwa nevanhu vakawanda. Vaimbove gurukota rezveutano muhurumende yembatanidzwa Dr. Henry Madzorera vati hurumende yaratidza kuti inotevedzera mutemo uye inoenzanisa vanhu vose munyika.
Zvaratidza chaizvo kuti ihurumende inoremekedza mitemo yayo yenyika, uyezve inoziva kuti izvo vanhu vese takainzana pano pasi. Hapana umwe unonzi kana tasvika apa ngatimbotyora yemutemo. Vanoratidza kuti pane rule of law. Takaona Prince Harry vachinzi vauya vagara muquarantine vazonomhorosa Queen nhasi vapedza quarantine yavo. Tiri kuona vanhu vari atenda funeral yaPrince Philip, namba yacho yakalimitwa ku30, kuratidza nyika yose kuti izvo ndo zvatinofanira kuita. Vatungamiriri vanofanira kutungamirira by example, pachipa muenzaniso zvinofanira kuitwa, kwete kuti kwafa ningi nhasi munhu mukuru toona stadium yakazara. Marose COVID-19 haasi kutevedzerwa. Aiwa, zvakashata.
Mutungamiriri webato rinopikisa reMGCT vaDouglas Ngonzora vatiwo bato ravo rinorumbidza zvaitwa nemba yeumambo iyi zvekucherechedza mitemo yeWorld Health Organization kana WHO zvekusawanda parufu.
Chatinyanya kutifadzawo pakuigwa Prince ndechokuti vatevedzera temo yeCOVID-19 vanga vari vanhu vanga vasingapfuuri makumi matatu semutemo wakadzikwa World Health Organization pasi pese maererano nenyaya yeCOVID-19. Tinofanira kuteedzerawo mitemo yeCOVID-19.
Ramonzora vati vanoshuvira kuti ukama hweZimbabwe neBritain hudzoke pahwakanga huri nguva yakare Zimbabwe isati yabuda muCommonwealth pasi peutungamiriri hwevaimbove mutungamiriri wenyika muchakabvu vaRobert Mugabe muna 2003. Mutauriri webato reZANU PF vaSimon Kayamoyo vati tibate bazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika sezvo bato ravo risina chekutaura nekuti mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakaendesa mashoko enyaradzo kumhuri yeumambo pamwe nevanhu vekuBritain. Hatina kukwanisa kubata vakafanobata chigaro chegurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika Profesa Amon Murwira sezvo mbozhanhare yavo yanga isingadavirwe. VaMnangagwa vakati Zimbabwe inochema nemhuri yaPrince Philip avo vakamboshanyira Zimbabwe mugore ra1991 apo vakaperekedza Queen Elizabeth kumusangano weCommonwealth Heads of Government Meeting. Asi vaMnangagwa vakati pasi peutungamiriri hwavo vachaedza nepose pavanogona napo kuitira kuti Zimbabwe idyidzane nenyika dzose zvisinei kuti ndedzekumabvazuva here kana kuti ndedzekumavirira. Muchakabvu asiya mudzimai Queen Elizabeth nevana vana vanoti Prince Charles, Princess Annie, Prince Andrew na Prince Edward nevazukuru vafere nevazukuru bvi gumi. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Zvasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vakawanda vakapinda mumigwagwa mumaguta emuAmerica nezuro vachiratidza kusafara kwavo nekupfurwa kuri kuitwa vanhu nemapurisa. Vanhu vairatidzira ava vaikurudzira kuti mitemo ivandudzwe. Varatidziri vakawanda vakapinda mumigwagwa munzvimbo dzinoti Minnesota, Chicago nePortland. Sangano rinoona nezvevapoteri pasi rose reUnited Nations Refugee Agency riri kukurudzira runyararo muDemocratic Republic of Congo mudunhu reGreater Kasai zvichitevera kutanga kweimwe mhirizhonga mudunhu iri. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndine kuchingamidzai nemufaro muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganyahuye. Ndiri muWashington uko ndiri kutepfenyura ndiri kumba pamusoro pedenda rechirwere cheCOVID-19. Nasi tichenge tiri kunzwa kubva kumadzimai ari pasi rose vachitaura ivo pamusoro penyaya yekuzvitongwa kuzere kana kuti independence ichange iriko mangwana. Regai tiende kwavari tinzwe kuti vari kuti chii.
Ini ndinonzi Muzvare Margaret Dungu. Margaret Dungu aimbova mutungamiriri werimwe bato rainzi Zudu. Ende uyezve Margaret Dungu akanga ari mudare reparamendi makore gumi. Margaret Dungu murwi werusununguko wakarwira rusununguko rwatiri kucelebrata rwakaunza nyika 18 April. Izuva rakakosha kumunhu wese muno munyika nyangwe zvotine matambudziko akasiyana-siyana. Ngatindikurukurewo maonero andinoita zuro ririno iri kunyanya nenguva yatinayo yeCovid. Inguva yakaoma zvekuti inguva inorwadza zvikuru yakakosha futi kwatiri inoda kuchengetedzwa. Tinodayira kuziva kuti manguva yakapera takarasikirwa nevanhu vakawanda. Naizvozvo kudenda iri hatisati raenda ririko riri kuuraya ende vanhu vari kufa nedenda irori reCovid.
Zvii zvamungakurudzire veruzhinji panguva ino yeCovid?
Tinofanirwa kuchengetedza zvikuru patinenge tiri pazororo irori. Tinofanirwa kuchengetedza zvinodiwa padenda irori zvekupfeka mamaski nekuita social distance. Kune kugarawo kana usina kwauri kuda kuenda kwakakosha. Gara pamusha nehama dzako. Independence.
Dadini madadini mhuri yeZimbabwe. Ini ndinoitwa Gladys Sisengi. Kumusha ndinobva kuShamva. Asi ndichigara muno muBotswana, ndichishandira muno muBotswana. Panyaya yeIndependence ndinoda kutaura ndichiti. Isu tichikura tinombogara takanyatsoiziva kuti kune independence. Hongu takanzwa kuti nyika yavana kuzvitonga kuzere. Asi hatina kusungira takaona kuzvitonga kuzere kwakakwana mukati menyika yedu. Nekuda kwekuti chero chavada kuti uite ukada kuti utengese mupurisa kumashure.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganyahuye. Ndiri muWashington.
Iko zvino tochipinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives.
Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvekusvitsa makore 41 kana kuti 41 years nyika yawana kuzvitonga tichiita hurukuro nemumwe wevanhu vakarwa hondo yerusununguko uye vaive nhengo yedare rechimurenga varugare Gumbo. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu vaGumbo.
Tinotenda Jonga, thank you very much.
VaGumbo, tinoona kuti nyika iri kusvitsa mangwana 41 yawana kuzvitonga. Zvii zvamungataura pamusoro pechiitiko ichi?
Nyaya yedu yeindependence, 41 years of independence, inyaya inorwadza zvikuru. kurupa tiri chisu chakari rira sunungu because aiva tine fungwa wilo kuona kuti kuda after 41 years the independence kunu fana kunge kwa ni pinduke wanu waningi wachipanisa kushanda sokanaka wajupirana kusina kutukana kusina milonga but ya chatiri kuona zari siri zatai expecta ujafungira kuti kuda za Robert Mugabe zakanya enda kushata atona kuti kuda na hiyo new dispensation yacho nao it would appear kuti haisiri kuita zvinhu zvataifungira kuti zvingaita nokuti zvikuru chiriko panyaya yekurwa rasununguko yanga iri nyaya yekubatana unity zvakatanga navana chitepo nana ziyapa pamoyo iko zvino munyika hamuna mufaro hatingati kuno mufaro kuda hazvo kuna vamwe vari kufara kuda vanoona kuti zvinhu zvakanaka but isu vamwe hatisiri kuona zvinhu zvatinofungira kuti zvinhu zvinobatsira munyika saka independence iyi 41 years independence yedu inouya hayo sezvo rinowira zvichipfuura asi tanga tichifungira zvinhu zviri mbera than zvatinazvo izvizvizvo
chii chikuru chamungati chakapotseka chaita kuti zvamakarwira nezvamaitarisira zvinge zvisingawanikwe
chikuru chakaitika chonga ndechokuti revolution yedu yakaitwa haya jengisiri outside the country namugabe nana tongogara nozvakaika vataura izvozvo kubatira yanga ainjeswa navana tongogara zana vanhu vanofunga kuti zvauri kutaura izvi hazvisiri mungwara asi ndechokwadi chiripo ndio reality iripo ende tanga takamaintaina momentum yatanga tinayo nakomana vezipa nedare negeneral staff yatanga tinayo nachitepo zvino zvinhu hazvo zvaifamba nenzira yakadaro saka isi tinovaso kuti ajekinge revolution yedu yakaitika ichitowana ava mugabe ichizokotsoretiwa ne new dispensation
asi tingati nguva yapera here vagumbo yekuti zvigadziriswe zvamuri kutaura izvo
aiwa chunge arivolutionyedu nguva haiperi nguva haiperi nokuti revolution iprocess ijonga haisati iri a one off kind of an event no its a process saka because the process ichatora a bit longer than zvataifungira uye kuchava navanhu vazhinji vachaparadziwa kuchava nenew generation young fighters vachabuda vane gwara rakanditwasa uye vanhu vachaona zvakaipa nezvakanaka saka hatiregei kuwara about kupera kwerevolution ngatitarisi mamiriro amangwana ramangwana
ko zvamungatiwo pa 41 years ipapa zvakanakawo zvamungayemurawo zvaitika kuvana vezimbabwe
hapana zvakawanda zvikuru zvakanaka chose hatingati zvinhu zvese zvanga zvakashata haiwa area yeeducation zvakafamba zvakanaka chaizvo mugabe ipapo akaita secondly health yetu yanga yamuruka chaizvo but inenge yaenda pasi nokuti madhokotera haasiri kupuwa mari yakakwana manesi havasiri kupuwa mari yakakwana inovakodzera mateachers haasiri kupuwa mari yakakwana inovakodzera so ndo zvimwe zvava kutidetsa izvozvo kuti ende tanga tacontinua nemomentum yatanga tinayo
aiwa ndinotenda zvikuru vagumbo nekuwana nguva yekutaura nesu
aiwa zvakanaka jonga
manga makateerera kune murwi werusununguko uye vaive nhengo yedare rechimurenga varugare gumbo muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri westudio 7 ndiri muwashington dc
tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana kana muchida kutitumira tsambambozha dzitumirei kustudio 7 at voanews.com munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pawwwvoashona.com musakanganwe kugara makapfeka mamasiki enyu nguva dzose nekuti chirwere checovid-19 chichiriko uye chinouraya murare zvakanaka vateereri vestudio 7 kwose kwamuri ini ndini reichoto ndichitepfenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere checovid-19
Soku izika atisenda baku VOA Ndebele.